ndino kuchinganidza ine mufaro ini ndini tanonoka wande ndichiti yeino misoro yenhau dzanhasi chitatu nyamavhuvhu 29 2018. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havasati vaudzwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vanoda nhaurirano, asi vanoti pane zvirehwarehwa zvakawanda zvinoda kutanga zvagadziriswa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kudoma nhasi komisheni ichaongorora kupfurwa kwakaitwa vanhu vatanhatu muHarare nevanofungidzirwa kuti mauto. Vagari vemumasvingo voendesa kanzuro yavo kumatare vachiti yave nemakore ichivashayisa mvura. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanotaura kuHarare Agriculture Show nhasi kuti varimi vanoda rubatsiro rwemari. Muchirongwa cheDiaspora Forum na8pm nhasi tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika tichitarisa zvavari kutarisira kubva kuhurumende yavaMnangagwa uye kubvawo kune vanopikisa hurumende. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika tishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne 9885 shortwave.